Masangano anoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHRA, Southern African Human Rights Defenders Network, Committee to Protect Journalists, Nere Robert F. Kennedy, vanyorera sangano reUnited Nations, Nere African Commission on Human and People's Rights riri pasi peAfrican Union, achitsutsumwa nekutyorwa kwekodzero dzevatori venhau, pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu, kuri kuitwa nehurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Masangano aya ati haasi kufara nekusungwa kwevatori venhau vanoti Hope Uchingono, uyo anoshanda akazvimirira, pamwe naJeffrey Moyo, uyo anoshanda nebepanhau reNew York Times, nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika, achiti kusungwa kwavo kwaive nechekuita nezvematongerwo enyika uye kunotyorawo dzimwe kodzero dzavo. Masangano aya anotiwo ari kutyira kuti kana bhiri rePatriotic Bill rikapasiswa, hurumende inogona kushandisa mutemo uyu uyo uchange usingabvumidzwe zvizvarwa zveZimbabwe kuburitsa mashoko anoonekwa saanosvibisa zita rehurumende yeZimbabwe, kutyora kodzero dzevatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu. Mutauriri weZLHRA vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti vangarambe vakanyarara vatori venhau nevarwiri vekodzero dzevanhu vachiponderwa musaga.
Mutsamba yavo iyoyo yakaendeswa nomusi wa 7 July vari kunyonyota nekunetsa kuri kuita zvinhu nedeterioration yekusarespectwa kwemahuman rights kwekodzero muZimbabwe nehurumende yedu. Saka tsamba yaenda kune vanhu kune maspecial rapporteurs ivava vahighlighta kana kuti vasa nyaya dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzanamukoma Hope Uchingono, nyaya dzanamuzvare Kuveya, nyaya dzanana namakomboro aruziwishe vakangovharirwa after convictwa mudare nemhosva yekunzi akaridza pembe kana kuridza pito. Zvimwe zvinhu zvaendeswa izvi, kwete izvozvo zvega, pachemwa futi mutsamba iyoyo nenyaya yehurumende yeZimbabwe zvairi kuita zvokuda ku time kuintroduce inonzi Patriotic Bill yavari kuti vanhu vanoshora zvakadai nezvakadai wanga vachi kupiwa mhosva. Ndozvimwe zviri mutsamba iyoyi.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti vekunze havana chavanokwanisa kuudzira Zimbabwe kana zvizvarwa zvayo zvichityora mitemo yenyika.
Hurumende yeZimbabwe inova ine danho rokuchengetedza mutemo munyika muno mune runyararo, ichatonga munhu wese anonge achifungidzirwa kunzi atyora mutemo munyika inoyi. United Nations iripo pakugadzira runyararo pakati pedzimwe nyika, kwete kuudza Zimbabwe kuti uyu mutemo uyu haushandi, uyu mutemo uyu unoshanda. Saka nekudero tine kodzerozve yekuti achauya muno munyika ndiani neasina kusingabvumidzwe kuuya munyika muno ndiani. Vasati vataura zvakawanda ngavasakanganwa kuti hurumende yeAmerica yakadzima maplatform ekuirani akawanda. Saka pane mitemo yake yamajournalist yakabviswa here ipapo. Nyaya yaJeffrey Moyo anosungwa neimmigration laws emuZimbabwe. Zvinoreva kuti Zimbabwe ine kodzero yekusarudza kuti anopinda munyika munomu ndiani neasingapinde munyika munomu ndiani. Kana vanhu vakada kupinza vanhu vajori nechikoronyera, hurumende ichasvigisa mutemo wayo. Saka hapana kana vanogona kunyora kwavanoda vakachinyorawo, havagona vanharambidzwe kunyora, kuchakawo kurarama. Kana vanyorawo vachinochafunga kuti wokuchabva maruko nokoko dzichavachengetedza dzavachararamawo nadzo kuchagararama nendaramo. Asi hurumende ichaita zvinene danho rayo rokuchengetedza runyararo muZimbabwe.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati zvakanaka kuti ZLHRA nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanyorera United Nations neAfrican Union, asi vati zvanga zvakanaka kuti sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC rive iro riri pamberi kusimudzira nyaya iyi.
Tineti neshuviro yekuti dai SADC iriyo yatanga kumhanyisa kuenda mberi nenyaya yematambudziko ari muZimbabwe nedzimwe nyika dziri muSADC nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, iyo SADC yotungamira vana UN nana African Union vozobatsirawo SADC vachitorera ipapo vachiendawo mberi. Asi izvi tine kushungurudzika nokuti sandizvo zvine zvichiitika maringe nekufambisa nyaya idzi.
Kunyange hazvo masangano anoshanda akazvimirira achiti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa munyika. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 munguva pfupi yadarika kuti munhu anomira nemhosva yaanenge apara zvisinei nekuti abuda mbamani. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reUnited Nations kana reAfrican Union panguva yataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.